Hambira zvaita ndokuti kuhouse vaswera zuva rose kuma MP vachitaura vachikukudzana vamarepublican namademocrats nenyaya yokuti vape utongo kuna vatrump vepati yatrump varepublican vava vachitsika madziro kuti zvokuti tirange vatrump padanho ratiri rino iri zvinoita kuti tirambe tichiparadzane sanyika nokuona kuti vanhu vakatsamwirana vamapati maviri ava asi madhemokrats vava Biden vava vachitsikawo madziro vachiti aiwa tikaregerera vatrump vanogona kuzviitazve mumazuva mashoma asara iwawo kana vakakona kuzviitazve purezidendi uchazouya makore achateverawo unogonavo kumirira kuti nguva yake isvike papedo nokuti achibva agoita chimwe chinhuzve chinoisa nyika yeamerica muyakanyaka nokunyatsisa nyika yeamerica pasi rose sapavhotewa kusikapasiwa kuti aiwa chirango ngachipuwe vatrump namaitiro avakaita
tichibva panhano iyi chii chava kuitwa manje chii choitika
saka padanho rino iri zvaakuchinda kuimba yapamusoro yesenate ndokwazvava kuchienda ikokoko kunoda kuti kuchinovhotewa zvekare kana vawana nguva yekuti vagare pasi panguva yasara nguva pfupi yasarai kuti vabiden vapinde ndo zvasara izvozvezvo
kumberi kwamuri kutaura uku chii chamunotarisira chii chamunoona sekuti chichaitika
chandinoona sekuti chichaitika chinoenderana nokuti nyaya yacho yasitswa ikoko ikagarirwa pasi ikoko zvariini nokuti kana ikasitswa izvozvizvi vabiden vasati vapuwa masimba avo musi wa20 zvinenge zvisireva izvo kuti vepati yavatrump ndo vakawanda kusenate saka nyaya iyi haisi kuzopfuurira mberi yokuranga vatrump nokuti vanhu vepati yavatrump ndo vakawanda kusenate kuri kuzopfuudzirwa nyaya uku ikamira nyaya iyi ikazoiswa mudare vatrump vabva nokuti chero vabva pachinzvimbo vanongorangwa chete mhosva hairovi saka nyaya iyi ikazopfuudzirwa kusenate ikazogarirwa pasi after musi wa20 January vabiden vavapo vepati yavabiden vanenge vati wandei vanenge vachingodawo chitsama chavanhu vokupati yavatrump yamarepublican kuti vakwanise nhamba inodiwa muparamende iyoyeyo kuti vatrump varangwe zviri pamutemo webumbiro romutemo waamerica ndo mamiriro azvakaita izvozvizvi
saka pari zvino chii chaitika kuna vatrump chinosvibisa zita ravo
pane zvakawanda zvaitika kuna vatrump zvinosvibisa zita ravo muupenyu hwavo ivo vava vari munhu waiita mabhizinesi akawandawanda namakambani akawandawanda navanhu vakawandawanda vakuru navadoko tinoona kuti makambani makuru namadoko navanhu vakuru navadoko vaiita bhizinesi navo vati hatichadi kuhwane zvavo ndo chimwe chirango ichocho zvekare vatrump vabhaniwa vavharwa kunana twitter uku kwavaitaura namasapota avo vachivabudza zvokuita vavharwa zvinhu zvinonyadzisa zvikuru izvozvo kuti mukuru wenyika unodzingwa paanga achitaura navanhu vake haachabvumidzi kutaura tozoona futi vakuru vakuru vamwe vepati yavo vakaita sana Colin Powell vakatoramwa pati yavo vakatabuda mupati hatingaiti pati ino munhu wakaita seuyu vamwe vakaita sana George Bush vakuru vakambotonga nyika ino vakabuda vachivashora zvekare saka zvinhu zvinoshoresa munhu izvozvo kuti ungonzi hoyo hoyo naapo wakakanisa zvakati zvakati ende kutongotongwa kwavari kuita iko kwavari kupomerwa mhosva nokuda kuitwa PhD ikokoko zvinhu zvinonyadzisa zvekare nokuti handiko kutanga ndorwepiri vachingodero vachingonzi sasa vachipomerwa mhosva kupomerwa mhosva hakunaki kunyanya kana achingova mukuru wenyika unofanira kunge yatinoti role model iyeye.